Madzimai aya achabatsirwa neparirenyatwa Group of Hospitals yakabatana nechipatara chekuChina chinonzi Hunan Provincial Maternal and Child Health Hospital. Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi neStudio 7, madzimai anga ari mubishi rekunyoresa kuti vazoongororwa. Madzimai akatanga kunyoresa musi wa10 ndira uye anofanirwa kunge anyoresa musi wa27 ndira usati wapera. Madzimai aya achanga achiongororwa nenzira itsvai kuongorora gomarara remuromo wechibereko inonzi Human Papilloma Virus Screening kana kuti High Risk Test. Mukoti mukuru kukirinika yeVIAG paparirenyatwa, amai Bernadette Mandaza, vati nzira iyi inobata zviratidzo zvegomarara rechibereko zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dzanga dziri kushandiswa. Amai Mandaza vati donzvo ravo nderekubatsira madzimai kuti vakurumidze kutariswa zviratidzo zvegomarara rechibereko kuti varapwe gomarara risati radzika midzi.
Tobita cervical cancer screening. Tichishandisa test inonzi Human Papilloma Virus DNA kana kuti high risk test. Tinenge tichitarisa virus rinokonzeresa cancer pamuromo wechibereko kuti haripo here, kana riripo then tobva tarirapa.
Amai Mandaza vati aka kanenge kari kekutanga chipatara cheparirenyatwa chichishandisa nzira iyi. Amai Mandaza vati kusvika pari zvino nzira iyi yange isiko kuzvipatara zvehurumende, uye vakati kuzvipatara zvisiri zvehurumende nzira iyi inoda mari iri pakati pemadhora 60 kusvika kumadhora 90.
Panapa inonzi HPV high risk test hatisati takuita, yange ichingopiwa ku private sector. So yange iri kuita kuma yaitangira pa$60 kusvika ku$77.
Mumwe wemadzimai anga auya kuzonyoresa, amai Messi Mondoga, vatenda zvikuru chirongwa chekuongororwa pachena.
Chandisunda kuti ndiuye kuzoongororwa, macases andanzwa evanhu vafane kenza awandisa. So ndafunga kuti I think zviri waisa kuti ndigare ndangoziva kuti inini zvakamira sei, unlike kuti ndozoti pamwe ndatanga kurwara ndozoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Mumwe anga achinyoresa kuzoongororwa ndeamai Bianca Ngulube. Amai Ngulube vanoti vakashayikirwa naamai vavo nekuda kwegomarara rechibereko, vakati vauya kuzoongororwa kuitira kuti kana paine zviratidzo zvegomarara varapwe nguva ichipo, sezvo vachiziva kuti kuzorapwa gomarara radzika midzi kunoda mari yakawanda zvikuru.
Tichiti tikakurumbidza kutestwa zvinotisevha zvakawanda, it's expensive, ma treatments acho nezvese, saka the earlier yaunotestwa zvinokurerukira. Aiwa zvakanaka zvikuru nekuti vamwe vedu nevamwe hava afford.
Vari kutungamirira chirongwa ichi Dr. Ndabaning Simango vati chipatara chekuChina ichi chakavabatsira nemushina wokuongorora, vakati kunyange panopera chirongwa ichi chipatara chiri kuzosara nemishina yavawana iyi. Chipatara cheparirenyatwa chambenge chichiongorora gomarara remuromo wechibereko nenzira yepap smear neVIAG. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa panopera makore matatu. Asi nenzira yeHPV madzimai anozoongororwa mushure memakore mashanu. Chipatara ichi chiri kukurudzirawo kuti madzimai ari pakati pemakore 25 ne 65 vazonyoresa kuongororwa kuti vawane rubatsiro pachine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.